Kunyange azo hurumende yakatara kuti lockdown itange nezuro maneru, zvitoro nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhurwa uye veruzhinji vange vachiita mabasa avo semazuva ose kusanganisira kutengesa pamisika nekuchinja mari mumigwagwa, vamwewo vari mumitsetse pamabhangi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti muguta iri muchave nelockdown kwemasvondo maviri kutanga nezuro maneru zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yechirwere checovid-19 iyo yakauraya mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reRedcliffe svondo rapera mushure mekunge ashanya kuIndia. Vamwe vagari vemukwekwe vataura neStudio 7 vati vanotyira kuti kungove nelockdown munzvimbo iyi chete hakuna zvakunonyanyobatsira, vamwewo vachiti vanoona danho iri richibatsira. Mumwe mugari Patingozo anove mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ati maonero ake ndeyekuti dai nyika yose yaiswa mulockdown sezvo mhando yechirwere checovid yekuIndia iyi ichiratidza kuti ine ukasha hwakasimba.
Pavati lockdown inikwekwe, mamwe mashops esi anenge akavhura ende mabhazi anopfuura nemuno, vanhu vonzi moburuka nemukwekwe just for a few minutes. It means kuti vachatakura Indian variant yachona vachienda naye kune dzimwe nzvimbo. Saka hurumende dai yaita chimwe chunhu nekukurumidza kungotongota lockdown nyika yose, kwete kuita lockdown inikwekwe chete. Kutongoita lockdown nyika yose.
Mumwe mugari wemuguta iri muzvare Nyaraendawana, avo vanove mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations mukwekwe, vati veruzhinji vanonzwisisa chose kukosha kwekudzivirira chirwere checovid, asi vati nekuda kwekutambura vakawanda vanozotadza kutedzera zvimwe zvezvinodiwa vachitsvaga zvinoraramisa mhuri dzavo.
Tiri panguva yakaoma, tinofanira kunge tirimo mulockdown, asi tiri kuda kuti tirarame. Isituation yekuti chako ukachifungisisa ukadzamisa pfungwa dzako isituation inorwadza. Kuti tinoita sei? Oraiti tinogara zvedu kumba, ko manje todii vana vochikei? Inyaya yakaoma, inyaya inorwadza. Saka ini ndinongoti dai vanhu varamba vachikuzvikoshesa kuti vapfeke mamaski avo, vachisanitaiza, vachitedzera nzira dzese dzinongadiwa.
Meya weguta rekwekwe amaya Angeline Kasipo, avo vanovewo muzvinabhizimisi vane nzvimbo inoitirwa michato nezvimwe, vati kunyange hazvo lockdown ichigona kuvhiringidza mararamiro evanhu, vane chokwadi chekuti veruzhinji vanonzwisisa kukosha kwedanho rekuve nelockdown.
Veruzhinji vari kurwadziwa nekuvhariswa nzvimbo dzavo dzemabasa nokuti ndipo panobva raramiro yavo neyemhuri dzavo. However, vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende yatora danho iri kuti chirwere ichi chikonteneke. Hapana munhu anoda kugara under cloud yeCovid-19. Saka vanhu vari kuda kushanda pamwe chete nehurumende kuti dai chirwere chakonteneka.
Mumwe muzvinabhizimisi wemukwekwe vaFreddy Kapuya, avo vanove mumiriri wemhondorongezi mundare reparamende vari mubato reZANU-PF, vati vanotambirawo danho rekuve nelockdown vachiti kukoshesa utano hweveruzhinji ndicho chinhu chikuru.
Hongu mabhizimusi tinoada kuti aramba achifamba, mari tinoida kuti tipinde muhomwe, tinoda kuti tiitewo mari. Asi dzimwe dzenguru dzacho upenyu hunokosha kudarika mari. Nekuti ivo vanhu vacho kana nezvikoro zvatinazvo kana vana vakapera kana vanhu vacho vanotenga vakafa, bhizimisi racho unozorishandisa kunani.
Vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vachigarawo mukwekwe Dr. Henry Madzorera vati danho rekuti mukwekwe muve nelockdown rakanaka, asi vati danho iri rinofanirwa kutsigirwa nemamwe matanho akasimba anosanganisira kusimudzira ongororo yeveruzhinji kuti vane chirwere checovid here kana kuti kwete.
Lockdown yega haikwanisi kumisa kufamba kwecovid-19 mukwekwe. Vanofanira kutora mamwe matanho okubetserana nelockdown akafanana nekuti izvo kutesta, kuita iye yatoti contact tracing neactive case finding, kufamba mumaruva vachitesta vanhu vakawanda tichiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Inyaya yekutesta vanhu vakawanda kuti tione kuti izvo chirwere chapararira zvakadini. Vazhinji vanenge vanacho vasingarware asi vachikwanisa kuzochiparadzira kuenda kuna vamwe vanhu.
Muchiziviso chavo nezuro gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakatiwo mabhawa ose haasi kubvumirwa kuvhura munguva yelockdown uye michato nekunamata vanhu vakaungana zvave kurambidzwawo kwemasvondo maviri. Vakatiwo vanenge vafirwa vanofanirwa kunge vaine munhu abva kubazi rezveutano uye vanhu vanoungana parufu havafanirwe kudarika 30. Vanhu vanopfuura nemuguta rekwekwe vari kukurudzirwawo zvikuru kusamira muguta iri kwenguva yakareba. Vachiwenga vakatiwo hurumende ichaenderera mberi nedzidziso yechirwere cheCOVID-19 kucheneswa kwezvitoro nenzvimbo dzose dzinopindwa neveruzhinji. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimudzire kubayiwa kweveruzhinji nhomba senzira yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID. Nezuro vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe 9369 vakabayiwa nhomba yekutanga, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu 624,665. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi avo vanove zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekurwisa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu uye kubata vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvesere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevana 38,664. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nematanhatu 166,000,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nemazana mana nemakumi matanhatu ezviuru 3,460,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.